akaitwa manegotiations egore rino aikava January to June. Vashandi vanga vane zvavaitarisira kuti vangawana kunyanya panyaya yekuti vange vachibhadharwa mari yavo mari yekuzebenyika yemaunited states dollar. Hazvina kubuda zvakadaro. Akabva paita futi kuchinja vakaita kwemaexchange rate panguva imwe chete yakawanda yakatingati wevhi yekuchinja kwezvinhu zvakakonzeresa kuti vashandi vachitadza kana kukwanisa kuti vakwanise kubhadharira vana vavo zvikoro, zvikoro zvavachangovhurwa, vakwanise kuafoda kuti vange vachibhadhara marendi kana kuti pavanogara vakwanise futi kunge vachibhadhara nyaya iyi yetransport, nokuti pane mari yetransport yatinopuwa naemploya nezimura inobhadharwa kuvashandi vacho vemusekita vekuorganization. Mari iyi yakapegewa pakumaunited states dollars, saka mari iyeyi iri kushandisirwa official exchange rate. Saka nokuda kwemaexchange rate premium zvinoreva izvo kuti vashandi vakupuwa almost 1/3 oroso exchange rate sekunzi vatova kuma 3.54,000. Saka kana isingakwani vanhu vakumboita anonzi masaidi aso kana kumbondotsvaka zvatinoti hosho kumbondotengesa-tengesawo zvinhu zvako zvo zvaunenge wangowana. Saka ndeo nyaya nemutiyo uripo panyaya yevashandi vezimura vaomedza neupenyu vari kupangwaya vati kukwanisa kunge vachiafoda chikafu chaicho chaicho chiri kutengeswa.
Ivo vakuru vamanyorera tsamba kuzimura vaitambira here tsamba iyi?
Vakuru vaitambira tsamba. Isu seboka rinomirira vashandi vezimurati tabva tatochedzwa kumusangano makuseni nenguva dzatemu tikange tichizama kuonesana nezvinhu zvakanga zvachikonzeresa kuti tisasvika pakuwirirana nemari dzimwe dzavakanga vachizama kuti tipiwe dzakanga dzichinetsa kuti dzibude. Saka taita musangano vakapromisa zvavapromisa zvisina chinonyatsokubatika chiripo panguva ino.
Totsvagawo kuti makatarisa mafambiro aita musangano wamuri kutsanangura nezvawo uyu, munoona here danho ramuri kukumbira iri riri rinogona kuti muzoti ranzwikwa vateerera chikumbiro chenyu?
Maonero atiri kuita ndeyekuti ivo vataurawo zvigozhero zvavo vachitaridza kuti vanombondozama. Chausingazonzwisisi ndechekuti kana munhu aine principal yake yaari kuenda kundohoreketa nezvazvo iwo ungazoti ane here chaachauya nacho kana kuti haana, nokuti panguva yose yatakanga tichitaura navo tichihoreketa navo nezvenyaya yeofe yevashandi hapana chinobatika chaibuda.
Sevashandi panguva ino yatiri kutaura izvozvi muchisara makamira papi kuenda mberi?
Sevashandi panguva ino hatina kana chouviri, tiri kutambura panyaya yekuafoda mabasic iri mumi. Nyaya yedu ichiripo ipapo pakumirira employer wedu kuti atipe mazuva okuti vanhu vange vachiuya kubasa 3 days per week. Havasati vapuwa mhinduro kubva ipapo, uye pane rongedzero kubva pafeedback yatanga tavapa nezvaka zvataurwa nevashandi yekuti leadership yavo iri kugadzirira nyaya yecollective job action yakanga ichitaurwa. Kana pakasabuda chiripo, vashandi vakatipa kuti izvi zvinofanirwa kuenderera mberi, shuwali tiri kuzoita carry out process yavo sokutaura kwavo nekutsanangura kwavakatituma vachiita. Saka tinenge tuvashandi varambe vakashinga vari pamwe chete vari committed.